Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 11 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevaimbova varwiri verusununguko, avo vachema-chema vachiti vanoda kuti nhunha dzavo dzigadziriswe. MDCT inotungamirirwa naMuzvare Tokozani Kupe iri kuparura gwaro rezvinhu zvariri kuvimbisa kuruzhinji kana kuti manifesto kuAmphitheatre muBulawayo mangwana. Mutungamiri weAlliance for the People's Agenda, Dr. Nkosana Moyo, vanoti nyaya yeuori kwete zvirango zvakatemerwa nyika ndiyo yakonzera kuti nyika ipinde mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana nevaimbova varwiri verusununguko, avo vachema-chema kumutungamiri wenyika kuti nhunha dzavo dzigadziriswe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vaiva varwi muhondo yerusununguko kana kuti mawar vets vanoti havasi kufara kuti havasi kubatwa zvakanaka nehurumende makore makumi matatu nemasere nyika yawana kuzvitonga kuzere. Vati ruzhinji rwavo harusi kurapwa sezvo rusina mari, uye kuti mari dzavanopiwa nehurumende kuti vabatsirikane dzishoma zvikuru. Vapomera vaMnangagwa mhosva yekukomberedzwa nematsotsi asina hanya nevaivarwi muhondo yerusununguko. Ava vati vane basa nezvigaro chete. Sachigaro wemawar vets mudunhu reBulawayo Vasifas Ncube vaudza vaMnangagwa kuti vamwe vavati makoronyera ndivo vakatora zvigaro musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rino.
Asi matsotsi waanawo pamberi purezidendi ndiwa kukomberezai futi kuti usafambe nevako. Purezidendi, maprimary elections akaitika takaona maresults tikaona vanhu vechinyunyuta. President, maprimary elections haana kufamba zvakanaka.
Sachigaro wemawar vets mudunhu remashonaland central Vasamuel Parirenyatwa vati chikwata cheG40 ndicho chichiri kutonga muZANU-PF. Vakakurudzira kuti nhengo dzechikwata ichi dzibviswe muzvinzvimbo zvakakosha mumatunhu akawanda munyika, vachiti vanhu ava vari kudzosera shure zvose zvinenge zvasungwa nevaiva varwi muhondo yerusununguko zvinobata raramo yavo pamwe nekusimbaradza musangano weZANU-PF.
Pane maproblems ewelfare ataurwa, pakasuggestwa kuti mapensions edu anofanira kunge ari above the poverty datum line. Taikumbira kuti tiwedzere pekuti tinoona kuti pamunoda kuwedzera mari apa dzimwe dzenguva munotya the business community iye inouya netsvimbo ichitirova kumashure ichimba yakwidza inflation. Tinoona sekuti vanhu havanyatsonzwisisa zviri kuitika muZimbabwe, nekuti muZimbabwe medu ukatarisa mawar veterans emuZimbabwe achikombewa nemawar veterans edzimwe nyika dzakarwa rusununguko, tisu varwiri verusununguko vasina chavakawana.
VaMnangagwa vavimbisa kugadzirisa nhunha dzevaiva varwi muhondo yerusununguko, vakavakurudzira kuti vanoshanda zvakasimba kuti ZANU-PF igokunda musarudzo.
The current new dispensation kunotoita kutsvaka munhu akanga asiriwo veteran. Tese vazhinji apa tiri mawar veterans. Saka inyaya edu atinga kukanga mwi tiri vanhu vamwe. Pane vamwe vati dene land levy mahovhiti sadabvisa kana pama toll gates tisabva tipfuure pama toll gates tikati iwe chivengo wazvionaka vanhu vaya vanopfuura pama toll gates nemota wena. Vakatizve G40 ichimomo hurumende nomupati imashindiriyo vatara funya yemabarriels yemakomrezidi akashaya kare kuti ngaiongororwe. Vemashi West kanzi isu makomrez tinenge makatapira tinovhura mugwagwa asi hatizofambi kana wapera. Tikati aiwa hatidzidzisanei precisely kuti patiri kutadza ndepapi tichitaudzana.
Vamunangagwa vashorawo chikwata cheG40 vachiti chakanga chaendesa nyika kumawere zvakange zvava kuita kuti bumbiro remitemo yenyika risatevedzerwe, vachiti munhu wese anosungirwa kuti acherechedze bumbiro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tinotenda kuna Frank. MDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe iri kuparura gwaro rezvinhu zvariri kuvimbisa veruzhinji kuti manifesto kana kuti manifesto kuAmbitheatre muBulawayo mangwana. Bato iri rakaitira Congress yaro muBulawayo mwedzi wapfuura rikasarudza utungamiri hutsva mushure mekupokana neMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Mtungamiri Nkomo abata mutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu vakatsanangura zvizere neurongwa hwavo hwamangwana.
Mangwana zhira dzose dziri kunanga kuBulawayo, guta reBulawayo, the city of kings and queens, guta guru ramadzimambo. Ikoko tichange tine musangano mukuru where the launch of our MDCT election manifesto. We are going to give the people of Zimbabwe the best. Gwaro redu rinonzi iro best, mutakunanza, mutakunanza chaiwo. Best zvireva izvo kuti building an economy to support transformation. Ngavakangane zvose zvaitika kare, tava kuvapakurira mutakunanza. Mutakunanza nhopi inotapira, mananga kutapira. Mangwana tinenge tichipakura mutakunanza tiri kwaBulawayo, tichipa mhuri yeZimbabwe gwaro rinonzi best, building an economy to support transformation.
Ndezvipi zvimwe zvakakosha zviri mugwaro iri zvamuri kuvimbisa veruzhinji?
Handisida hangu kutaura zvakanyanya ndungamiri nokuti zvazvida kuti tange tapakura kahari yacho inopakurwa mangwana kuBulawayo paAmphitheatre. Asi toda kuti muchidimbu ga 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 tinenge tichitaura zvakawanda kunyanyanyanya nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Tose tinoziva kuti upfumi hwenyika, nyika yaenda kumawere, vana veZimbabwe kunyanya vechidoko havana mabasa. Saka tiri kutaura isu kuvana veZimbabwe kuti tichagadzirisa sei maindastry akawa, tichagadzirisa sei nyaya yemabasa kuti tiite create more jobs, tichagadzirisa sei nyaya dzeminda kuti tikwanise kuti vanhu vanoda kurima varime zvine unyanzvi, vachikwanisa kugutsa mhuri dzavo nokutoexporta kune dzimwe nyika kuti vave varimi vane udzamu. Tichange tichitaura zvene zvenyaya yemainfrastructure kuti toziva kuti migwagwa yaondomoka zvogadziriswa sei.
Avo vanga vari vaObert Gutu, mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, vanga vachitaura parunare naMutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA, Dr. Ngosana Moyo, vanoti nyaya yeuori kwete zvirango zvakatemerwa nyika ndiyo yakonzera kuti nyika ipinde mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Dr. Moyo vari kufamba vachisangana nevanhu pakutsvaga rutsigiro vasingaite misangano mikuru, vanoti vari kufara nezvavari kuita uye vanofunga kuti vachakunda musarudzo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7 atanga kuvabvunza nezvemamiriro eupfumi.
Masanctions akaitwa na kuisirwa Zimbabwe senyika. Masanctions akaitwa iya inonzi selective, yakaitirwa vanhu vari mugovernment eti pachivanhu kuti vamugabe na grace na vamwe maministers vakanzi ivo savanhu, kwete kuti nyika yeZimbabwe ndo vakaitirwa masanctions. Ndo saka vachiwati iwo ma selective sanctions. Masanctions achiwo akauraya nyika yedu. Zvinhu zviviri zvandataura zvakauraya nyika yedu. Vanhu vasingagoni mabasa, vari kuopohwa mabasa avasingagoni kuti ihama neshamwari dzavanhu vari kutonga, uye nyaya yecorruption. Tikangogadzira zvinhu zviviri izvozvo chete, nyika yedu inobva yasimukira zvakare.
Vamwewo Dr. Moyo vanoti vanoda kuona muchiita marallies, kuvapa matisheti nezvimwe nezvimwe.
Vamwe vanobvunza nyaya idzodzo kuti tipewo matisheti, titengerere hwahwa nezvinhu zvakadaro. Ndinovataurira inini kuti munoziva chii. Ipo apapo ndo pamwe patisinganyatsoongorora kuti tiri kutangisa nyaya dzecorruption kubva pamaelections ipapo. Nokuti kana ndiri kutengerai matisheti, ko mari yacho yokutenga matisheti ndaitora kupi? Ndiri kutenga voti renyu here? Kana kuti muri kuvhotera munhu wamunoziva kuti achagona basa even kana asina kukutengerai tisheti? Kana ndichitenga voti renyu, zvinoreva kuti even kana ndisingagoni basa racho, muchizviona kuti handisiri iye munhu wacho anofanira kuvhoterwa, muchandivhotera nokuti ndakakutengerai tisheti. Tatokanganisa tisati tambotangisa basa racho.
Vamwe vanoti vanoziva Dr. Moyo vari munhu akadzidza zvikuru, akashanda mumabhanga ekunze ane mukurumbira zvikuru, vakaita zvinodadisa. Vari kuti ko zvinorema here kuti vashande nevamwe, nekuti mapata anopikisa anenge ati wandei aya, zvekuti zvinenge zvinotinetsei kuti mukunde musina kubatana?
Ipapo ndogara ndova ndichivataurira vanhu kuti munoziva kuti isusu tinofanira kunge takanyatsoongorora chinhu chokuti basa ratinoda kuti riitwe nderipi. Tisaite unyope hwekunyatsotsvaga munhu wacho anofanira kutungamirira timu yacho yokutonga nyika inoi anorigona basa racho. Nokuti nyaya yamacoalition aya, vanhu vari kuda kupana mabasa even vasingagoni basa racho. Isusu vasarudzi vacho, isusu maZimbabweans, macitizens, mavoters, ngatinyatsogara pasi tiongorore kuti basa ratinoda kuti riitwe nderipi. Kana tanyatsoongorora kuti basa rinofanira kuti riitwe nderipi, totsvaga munhu wacho mumwe chete anofanira kutungamirira kuti basa racho riitwe iroro.
Mutungamiri webato rinopikisa reAlliance for People's Agenda, kana kuti APA, Dr. Ngosana Moyo, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, Zimbabwe Electoral Commission negweta guru rehurumende Attorney General Advocate Prince Machaya havana kupikisa chikumbiro chemutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma chekuti vapiwe mvumo yekukwidza nyaya yavo kuConstitutional Court yekuti vatatu ava vavandudze mitemo yesarudzo kuitira kuti ifambirane nebumbiro remitemo yenyika zuva resarudzo risati radomwa. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Pasi pemitemo, nyaya isati yanzikwa muConstitutional Court, munhu anofanira kutanga aisa chikumbiro chokuti anzikwe, uye gweta ravamangoma vaChris Mike vati vakaisa chikumbiro chavamangoma mazuva matanhatu apfuura. Vanenge vachipikisa chikumbiro ichi vanofanira kuendesa magwaro avo mukati memazuva mashanu, uye vaMike vati vaZiyambi, vaMachaya neZek havana kupikisa chikumbiro ichi. VaMike vati vave kutarisira kuti dare ripe mutongo waro pachikumbiro chavo. Vati vakawana mvumo, vachakumbira kuti nyaya yavo inzikwe nechimbi chimbi sezvo mazuva esarudzo ave pedyo. Vamangoma nebato ravo havasi kufara nekuti Electoral Act haifambirane nebumbiro remutemo uye vanoda kuti izvi zvigadziriswe nechimbi chimbi. Vati semuenzaniso, ZEC inofanira kunge yakazvimirira asi izvi hazvisi kuitika.
Asi muElectoral Act unowana zvichinzi gurukota rejustice rinofanira kuti riwanikwe rine chekuita mune dzimwe nguva. Ndiro rinotoudza commission kuti iyi nyaya iyi ifambise zvakati nezvakati. Kana iri mitemo inoenderana nesarudzo, unoona kuti gurukota iri ndiro rinopasisa zvimwe zvinenge zvichinzi necommission zvinofanira kuti zviitwe.
Vaenderera mberi vachiti chimwe chisiri kufadza vamangoma inyaya yekuti Electoral Act inopa vanokwikwidza musarudzo chete. Mukana wekukwidza nyaya yekudare renyaya dzesarudzo reElectoral Court.
Nodaro tiri kuti isusu pachikumbiro chedu ichi Electoral Act nemimwe mitemo inoenderana nesarudzo ngairerutse mashandirwo anoitwa kuElectoral Court, kuitira kuti kana zvisina kufamba zvakanaka zvinenge zvakareruka kune ani naani anoda kuti aende kunokwidza zvichemo zvake.
Vamhike vati kunyange hazvo paine bill reElectoral Amendment Bill riri kuzeiwa muparamende hausati wave mutemo uye pane zvimwe zviri kusiyirirwa kana kuti zvakanzi negurukota rezvemutemo hazvisi kuzosandurwa. Vamangoma vati ndosaka vakaenda kumatare.
Wezano vanoda kupasa zvavanoda kupasa, ndosaka takaenda kucourt and tenge taonawo zvekuti wemDC wekenge wasiyirira zvimwe. Saka zvino zvimwe zvacho zvakarambwa izvi, pane vatiri kutotaura nawo kuti waendewozve kumatare wachibatsirana negwaro rotenge taisawo izvo.
Vamangoma vati zvikamu zvose zveElectoral Act zvisingafambirana nebumbiro zvibviswe uye chitsvambe chasarira kudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaive mutungamiri webato reMozambique National Resistance kana kuti RENAMO vaAfonso Dhlakama vakaradzikwa nezuro kumusha kwavakaberekerwa kuMangunde mudunhu reSofala. Vadhlakama vakashaya nemusi wechina svondo rakapera. Bato ravo rakabva radoma nemugovera wapfuura vaYusuf Nomade kuti vasanobata chigaro chemutungamiriri webato iri. VaNomade ndivo munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muRENAMO. Sangano reWorld Health Organization rinoti rakagadzirisa zvakasimba kunyuka kwechirwere cheEbola muDemocratic Republic of Congo. Sangano iri rinoti kubva musi wa4 kubvumbi kusvika 5 chivabvu, vanhu gumi nevanomwe vafa nechirwere ichi uye vanhu makumi maviri nevanomwe vakabatwa nechirwere mudunhu reBikoro. Dzimwe nengo dzevechidiki dzezanu PF dziri pasi pechikwata chinozviti Zimbabwe Youth Action Platform dzashoropodza utungamiriri wechidiki mubato iri vachiti hauna zvauri kuita kunyangwe nyika yakatarisana nesarudzo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, sachigaro weZimbabwe Youth Action Platform, vatonderai chidawa, vati utungamiriri huri kwahusi kushandira bato uye huri kutadza kupa vechidiki gwara. Vachidawa vati vari kupa utungamiriri hwavapupurai togare pe mazuva matatu kuti vagadzirise nyaya iyi.
Youth League vachipinda muofisi vakalaunch inonzi ED#MyVote. Yaifanhu yange yakadzika kumaprovinces but vakakundikana. Vanhu vekumaprovincial maprovincial chairman ndo vakahotanga kuzviita. Zvichireva izvo kuti top 10 yedu yeNational Youth League are clueless, hapana zvavanoziva. Vakangopinda mumaofisi kuti vanzi mashefu nenyaya yekuda zvigaro. Tavapa 3 days to shape in or shape out. 3 good days, shipping or shape out. Havana kusarudzwa. Takaita consensus tikawirirana. Semaitira takaita consensus iwayo. Shangoti yamwe consensus yekuvabvisa. Kana vachida basa ravo, tavapa 3 days yekutiratidza kuti vanogona kushanda. Ngavashande.
Munyori muchikwata cheZimbabwe Youth Action Platform, vatinashe mashambo. Vati vatungamiriri vavo havana hurukuro dzavari kuita nevamwe vechidiki kana kutsvagira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa rutsigiro.
So we are just demanding kuti vakomana varimo kana kuti varume varimo vari mu national executive yedu vachikwanisawo kuitawo engage vakwanisawo kuengageawo nesuwo mayouth on the ground. Vasanyanyo concentrata on maprimaries or maconstituencies avo avaida kurana, because we have a bigger task at hand. Tinoda kuti tikwanisewo kuhwinawo maelections, and we cannot do that kana tine leadership irungofunga kumadoro, irungofunga kugara vachiitawo zvavanenge vachiita zvisinei nekusimudzira nekukurudzirawo mukuru wedu wenyika, vachiinkluda isusuwo vechidiki mumaprograms acho.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wevechidiki vatinashe mushipe, avo vati vechidiki vangadai vatotanga kukurira mutungamiriri webato rezanupf nzira sezvo urongwa hwebato iri hwakaparurwa.
Tiri kuchema navo kuti dai vatangawo kuvhurira mukuru nzira pasi. Handiti vachiinvaita maassociations emayouth ese akavhurwa, handiti vachibatsira mukuru, handiti pakukampeina. Iyi manifesto yakataurwa, mayouth akaincluda mumanifesto. Itoripo bhurosha yemamanifesto iyoyo, handiti 12.5 million dai vachiudza mayouth zvokuita, voudza mayouth kokuiwana mabhengi kwairi kuisa, handiti voinvaita maassociations. Maassociations mayouth akawanda ari maprojects avada kuita, handiti but they have no idea kuti funding yacho vanoiwana sei. But iripo yakabudi, yakalaunchwa, handiti. Saka mukuru wedu paakalaunch angachiexpekta kuti youth league yomobilize yochitanga kuita sei kushanda. But kana ivo vakagara vakarelaxa vakamirira kuti mukuru aite zvese, hazvibatsiri.
Studio 7 yatadza kubata vatogarepi sezvo nhare mbozha yavo yanga isingaiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Dare remuSouth Africa rasendeka parutivi. Mutongo waro panyaya yekuti mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemitemo kuitira kuti vatongwe nemhosva yekurova gore rakapera. Tsvara kadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Engels. More Blessing Mujoma anotipa nyaya inotevera.
Dare redzimhosva remuPretoria rapeta nhasi nyaya yanga ichinzika mudare iri yekuti kupiwa kwakaita mudzimai waimbove mutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe diplomatic immunity kwaive pamutemo here kana kuti kwete. Dare raJustice Bashir Vali rati richapa mutongo waro munguva isina kutarwa. Vachipeta nyaya iyi yavange vachinzwa kwemazuva maviri, vaVali vatenda mativi ose uye masangano akabatana mukuunza nyaya iyi mudare. Vati vachapa mutongo wavo mugwaro ravachanyora, asi havana kuziva kuti izvi vachazviita rini. vachitaura pamusoro pedanho ratorwa nedare amai vamuzare Enkels, amai Debbie Enkels, vati vanofara nemabatirwo akaitwa nyaya yemwana wavo nemagweta ari kumiririra. Vatiwo vanotarisira kuti kana vakunda, amai Mugabe vachamiswa pamberi pedare redzimhosva vachitongwa nemhosva yavakapara. Vaenderera mberi vachiti kana izvi zvaitika, chichave chiratidzo chekuti hapana munhu anonzi ari pamusoro pemutemo.
I want to complain for what she did to my daughter because it was unprovoked. The attack was unprovoked. My daughter didn't do anything wrong to be beaten the way that she was. So I want Grace to pay for what she did.
Ndinofara nemabatirwo aitwa nyaya yemwana wangu. Chandinoda chete ndechekuti amai Mugabe vamire pamberi pedare redzimhosva nekukumbira ruregerero kumwana wangu.
Kunyange hazvo amai Enkels vaudza vatori venhau kuti amai Mugabe vakamboedza kuvapa chioko muhomwe kuitira kuti nyaya iyi ipere, varamba kudoma kuti chakange chiri chemari iyi. Vati vakaramba kutambira mari iyi nekuda kwekuti upenyu hwemwana wavo hwaikosha kupfuura mari. Vati chavari kunyatsoda kuti amai Mugabe vakumbire ruregerero kumwana wavo. Nyaya iyi yakanga yaunzwa pamberi pedare mushure mokunge magweta amuzvare Enkels achimiririra masangano anoti AfriForum, Democratic Alliance, Commission for Gender Equality neFreedom Under Law apikisa danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa gore rapera rekushandisa mutemo wediplomatic immunity kuitira kuti amai Mugabe vasasungwa kana kutongwa nematare mushure mekupomerwa mhosva yekukuvadza zvakaipisisa muzvare Enkels gore rapera muna Nyamavhuvhu paimwe hotera iri muJohannesburg. Kunyange zvazvo amai Mugabe vanga vasiri mudare panguva yaitongwa nyaya iyi, gweta ranga rakavamirira raramba kutaura zvakawanda maererano nenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vaimbo vemunyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vari kutarisirwa kuzoshanya kuZimbabwe kwemazuva maviri. VaAnan vachasangana nemapato ane nhengo dziri muparamende kuitira kuti vazeye nyaya dzekunyatsovandudza mitemo yesarudzo. Mapato matatu ari muparamende anoti MDC yava Welshman Ncube, ZANU-PF neMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora kuti tinzwe zvizhinji.
Few weeks ago tanga tiri kuGeneva kwatakasangana na Mr. Kofi Annan pamwe chete neaimbova mutungamiri wekuNigeria General Abdusalam Abubakar. Chikumbiro chedu seZimbabwe changa chiri chekuti vatibatsire kuyananisa kuti muno muite sarudzo dzakachena. Saka vakabvuma, tanga tritese tiri mapato matatu, Kofi Annan vakabvuma kuti kana nguva yavo ikavabvumira vanouya kuZimbabwe. Vanouya kuZimbabwe kuzowitnessa kusainwa kuchaitwa code of conduct nemapolitical parties ese nepeace pledge, kana kuti kuzvipira kuti sarudzo dzive dzerunyararo. Zvinofanira kusainwa nemapresident ese emapolitical parties ese eZimbabwe. Zvakatariswa nevanhu vaimbova vakuru veUnited Nations.
Zvino tiri kunzwa kuti pane rimwe sangano reZimbabwe Institute richange richibata pamwe chete nere Kofi Annan Foundation. Ava ndevapi ava ruzhinji rungangodo kuziva kuti vanoitawo nezvei?
Zimbabwe Institute iboka risina kwarakarerekera rinotungamirwa na Isaac Maposa. Boka iri rino basa raro ndire kuda kuyananisa pakaita gakava pakati pemapolitical parties.
Vamwewo vamuri kushanda navo vemamwewo mapato ava vari kuzvitambirawo sei zveurongwa huri kuitika uhu?
Panyaya iyoyi tiri kuwirirana. Ndiri kufara kuti ZANU PF ina mukoma munyaradzi Paul Mangwana. Vamangwana tanga tiri tese patakanyora bumbiro remutemo weZimbabwe rakava esuccess. Ivo vanenge vaina vafortune chasi rinova gweta vari member of parliament.
Avo vanga vari munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirirwa nava Nelson Chamisa vaDouglas Mwonzora vachitaura vari kuHarare. Tabata tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachoni.